This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenu wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakadzingwa muzanu PF nezuro vanoti kudzingwa kwavo munongedzo mukuru wekuti Zimbabwe ichange yotongwa nevanhu vatsva munguva pfupi inotevera.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana munhu anokwanisa kushandura danho rekongresi yavo panyaya dzesarudzo.
Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unopera pasina kuwirirana pazvino zviri kudiwa nevashandi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC waitwa nhasi muHarare unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vanzi vabuda pachena kuti hurumende haikwanisi kuzadzisa zvizhinji zvezviri kudiwa nevashandi. Ukuwo vashandi vehurumende vanonzi vasungawo kuti vadzokere kunhengo dzavo vonzwa zvadzinotaura vasati vasangana zvakare nemusi wechina chesvondo rinouya. Vashandi vanonzi vapinda mumusangano uyu vaine zvichemo zvinosanganisira kuti hurumende ivawedzere mari dzemihoro gore rino, kuti vawaniswe mastendi ekuvakira dzimba pamwe nekuti vabatsirwe kupinza dzimotokari dzavanenge vatenga kunze kwenyika vasingabhadhare mitero, pamwe nekuti hurumende itore matanho pakubviswa kwevanhu vanonzi vashandi vehurumende asi pasina mabasa avari kuita kana kuti maghost workers. Uyu wanga uri musangano wechitatu weNJNC gore rino. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende panyaya iyi, asi takwanisa kubata munyori mukuru werimwe sangano revashandi vehurumende vapinda mumusangano uyu reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Tasangana nehurumende nhasi kubva na 10:30 kusvika na 1:00. Tikakurukura nenyaya dzezvichemo zvatakanga tapa hurumende. Chekutanga iri nyaya yekuti taatichida kuwedzerwa mari for 2015. Hurumende ikatenderera ikadzoka kubheki ikataura nyaya yekuti haina mari nekuti ikonomi haifamba zvakanaka. Asi ikati iyo kana zvanaka ichatipa mari. Chepiri tikaunza nyaya yehousing, vakati izvo inyaya yavari kugadzirisa, inyaya yakapiwa mamwe masangano anoshanda nehurumende kuti pagobuda nyaya yekuti varayiridzi nevashandi vehurumende vese vakwanise kuwana dzimba. Vakati inyaya inofanira kuramba ichikurukurwa nezvayo. Panyaya yatanga taunzwawo zvakare inova yemotokari dzataiti duty free, hurumende ikati iyo haikwanisi kutipa mukana iwoyo nepamusana pekuti iri kutoda kuti vanhu vabhadhare mataxi kuita kuti ikwanise kuwana mari. Pakauyazve nyaya yekuunganidza mari kuti paitwe kupatsanura kwevanhu vanoshanda zvichienderana nemashandiro avo basa ravanoshanda nenguva yavasevha muhurumende. Apa pese pabude pachena kuti hurumende iri kuratidza kuti zvakaiomera, haina mari. Asi isu tati hatigoni kuva pamhinduro yedu nepamusana pekuti toda kutanga tambopa zvavatipa izvi kumamembers edu ese. Ichi union ichamhanya kuvanhu vaye ichinoti ndozvataurwa nehurumende, ndozvataurwa nehurumende. Tozosangana musi wechina na 10:00 tochiona toita mushandiro upi kuenda mberi.
Ko, nyaya yagara yanga ichinetsa muvashandi vehurumende yemihoro nekutambiriswa mabhonasi nezvimwe zvakadaro maibata here?
Hurumende yauya ikati bhonasi sekutaurwa rakaitwa naPresident richavapo. Saka panyaya yebhonasi hatitombopedzi nguva tichitaura nezvaro nepamusana pekuti taashuwiwa negavhumendi yacho sekutaurwa kwakaitawo Mugabe kuti bhonasi richavapo. Pamasalaries vakavakoterera vakataura zvekuomerwa kwavo 82% yekuti iri kubhadhara masalaries asi tikuramba tichingotaurawo zvimwe chete izvozvo nepamusoro pekuti itiri kumendera kuti mugazi une magosi wekers akawandisa
vanga vari munyori mukuru weptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7
Vamwe vevanhu vakadzingwa muZANU-PF nezuro vanoti zvakaitika mupolitbureau yeZANU-PF munongedzo mukuru wekuti Zimbabwe ichange yotongwa nevanhu vantsva munguva pfupi inotevera. Mashoko aya anotevera kudzingwa pamwe nekumiswa kwedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzichipomerwa mhosva yekushanda nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye mutevedzeri wemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vazhinji vevakadzingwa ava varamba kutaura nezvenyaya iyi, mumwe wevakadzingwa ava vakuda kwashe basikiti vaudza Studio 7 parunhare vari kumwenezi kuti kudzingwa kwavakaitwa uku kuchaita kuti Zimbabwe ive neutungamiriri hutsva munguva inotevera, vachiti Mwari ane chikonzero nezvakaitika izvi.
Hapana chaunombotsamwa nacho kana kuti chii, kungoti havazivi zvavari kuita kuti zvinorevei. Ivo vari kufunga kuti tiri kuvakaurisa, asi plani ndeyekuti tiisoletewe mavari kuti tigovaka nyika zvakanaka. Haiwa zvekuti bato rinosiyiwa pakadii, izvo hatinganetsekari nazvo, asi chatinoziva ndechekuti nyika ichazova neutungamiriri hwakasimba hunobuda kubva mune ivavo vari kutodzingwa vachinzi vaende. Ndo vachashandiswa naMwari kugadzira nyika yacho.
Vaimbova mutauriri weZANU-PF avo vakadzingwa kare muZANU-PF varugare gumbo vaudza Studio 7 kuti munhu ari kufara nezviri kuitika muZANU-PF izvi ndiva Jonathan Moyo, avo vaanoti vari kupwanya bato iri vari mukati maro.
Vana Jonathan Moyo vanofara zvikuru nokuzvitembedza kuti takakona takakwanisa kuuraya musangano weZANU-PF nechomukati. Saka ndingaondiwo chiripo chinofadza vana Jonathan Moyo, ndivakakwanisa kuuraya musangano weZANU-PF nokuti hautiziri muchiungano chaiwo changuva chinochipuka semhuka mupengo.
Hatina kukwanisa kutaura navaSimon Kaya Moyo, vano vemutauriri weZANU-PF pari zvino, kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi. Hatinawo kubata vaJonathan Moyo kuti tinzwe divi ravo, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachisanda nesangano reHabakuk Trust vaDumisani Nkomo vanoti kudzingwa kwevanhu ava kune chekuita nekurwisana kuri kuitika muZANU-PF panyaya yekuti achatora matomho kubva kuna vaMugabe ndiani. Zvichakadai, mutungamiri wesangano rinoona nezvesarudzo munyika reElection Resource Center vachawanda Chimhini vati kudzingwa kwakaitwa vanhu ava, vamwe vavo vanove nhengo dzeparamende, kuchakonzerawo zvakare kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda ichashandiswa pakutsvaga nhengo dzekuvatsiva muparamende. Politbureau yeZANU-PF yakagara pasi nezuro ikabvumirana kudzinga vaimbova sachigaro webato iri mumashonaland west uye vari nhengo yeparamende varei Kaukonde, vaimbova gurukota rezvedzidzo yepamusoro amai Olivia Muchena, mumiriri wemwenezi muparamende vakuda kwashe basikiti, vanga vachimirira mbire muparamende vaDavid Butau, vaimbova sachigaro wedunhu remasvingo vaKilian Gwanetsa, vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vadzikamai Mavhaire vaClaudius Makova, avo vanga vari nhengo yeCentral Committee pamwe navakuda kwashe Gope, avo vanga vari nhengo yeprovhinsi yeMashonaland Central. Politbureau yakabvumiranawo zvakare kumbomisa basa dzimwe nhengo 13 kwemakore mashanu uye nhengo idzi dzinosanganisira vaimbova gurukota rezvevashandi vaNicholas Goche, vaimbova nhengo yePolitbureau vaTendai Savanhu, vaMunacho Mutezo, vaChristopher Chigumba, vaAmos Midzi nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti semutungamiri webato basa ravo nderegona kuti zvisungo zvakaitwa neCongress yavo gore rapera zvatevedzerwa nemunhu wese kusanganisira ivo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vatsvangirai vari kunetsana zvakanyanya nemutevedzeri wavo Muzvare Tokozana Kupe, avanonzi vaida kuti MDC ipinde musarudzo dzemabai elections, zvisinei kuti Congress yakabuda nechisungo chekusapinda musarudzo kudzamara zvinhu zvagadziriswa. Tabata vatsvangirai tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti ivo naamai Kupe ave makara asionane.
Hapana chokwadi. Ko ini ndakaelektwa vice president. Kupe akaelektwa here president. Hapana manyepa. Ini nevanonditeedzera tine mandate yatakapuwa Congress. Ini ndiri kudriva chitima, mai Kupe vari mukati mechitima. Vari padhuze. Ndo mafambiro atiri kuita. Vane vaine pfungwa dzokuda kuunza mhirishonga kuvatungamiriri. Havasi NPC. Tinozvinzwa kuti hanzi kune mari dzakaiswa dzekuti kuve nemhirishonga muMPC zvichibva kuCIO whatever. Hazvibatsiri kuti murambe muchaita matactics akadaro. Haabatsiri nokuti isusu vacho taakuziva kuti ndopfungwa dzinei dziripo. Hazvipi zvakagadzirisa zvinhu zvomuzano nokuti MPC yaparara. Hazvipi zvakagadzirisa izvozvo. So tida kuti nyika ifambe ngatiregerei mapoka senze zvakanaka vasina mhirishonga yakadaro.
Totarisa imo mumatebeland munenge mune kunetsana mubato renyu panyaya yeutungamiri. Muri kuronga kuzvigadzirisa seizvi?
Ine handioni sezvozi vanhu vanonetsana. Zvinongoda ndichongotiwo kuna vana tinaibvirwe vane varipo vachingokushizira kana vanhu vakavengana zvavanovenganira navariko kubrua iko kana kumatebeland, but handinyatsoziva kuti ibrua. Hazvinei neMDC at a national level. Kupokana kwavanoita kuda kugadziriswa ende tichakugadzirisa. Kune nyaya dzanasharu dzakaenda kumakoti zvinokonzerawo problem izvozvo. Saka zvoda kugadziriswa kwete muchipopotedzana asi muchigadzira pamugara pasi.
Tombotarisa nyaya dzesarudzo idzi, mungati chirongwa chenyu chekuti hamupinde musarudzo kusvika zvinhu zvagadziriswa chiri kushanda here?
Chiri kushanda zvikuru. Pandiri kutaura pano zeki iri totsvaga nzira dzokuti toita sei tishandure maitiro atatichiita. Pane inonzi biometric yavada kuintroduza vakatoenda kumacountries akaita vana Namibia anaani vada kuongorora zvakafamba sei. Zvese izvo tozvikudza masteps aakutorwa nokudawo kwepuresha yatiri kuita.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muBulawayo.
Zvichakadaro, MDC inotungamirwa naWalsh Mancube yazivisa nhengo dzayo nhasi kuti huri kurodze kubatana nechikwata cheMDC Renewal Team dzambomiswa. Bato iri rinoti izvi zvaitwa mushure mekunge MDC Renewal Team yazivisa kuti inoda kugadzirisa nyaya yeutungamiri hwayo nekuita musangano wayo weCongress yakazvimirira yoga. Mapato maviri aya anga anyorerana chibvumirano gore rapfuura chekuumba bato rimwe chete uye kusarudza utungamiri hwavo sebato rimwe chete. Mutauriri weMDC yavancube vaJoshua Muhambi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nedanho renewal iri, bato ravo richaramba riine vimbo yekuti mubatanidzwa uyu uchabudirira. Direct from Washington.
Magatirira kustudio 7 munotibata pa 909 AM kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chirwere chekorera chinonzi chanyuka muTanzania umo chauraya vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vekuBurundi avakatiza mhirizhonga iri kuitika munyika mavo. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinotiwo vanhu vemuTanzania vaviri vafawo nechirwere ichi munzvimbo yeKagunga pedyo neLake Tanganyika. Vanhu mazana matatu ezviuru vanonzi vabatwa nechirwere ichi muTanzania. Vakuru vakuru vehurumende vanonzi vaendesa mvura yakachena, mishonga nezvimwe senzira yekuti chirwere ichi chisapararire.
Zvichakadaro, vanhu vasiri kufarira hurumende yavaPierre Nkurunziza muBurundi vaenderera mberi nekuratidzira muBujumbura nhasi. VOA Central Africa Service inoti varatidziri ava vaedza kuungana mukati meBujumbura asi vatadziswa nemapurisa. Sangano reRed Cross muBurundi rinoti varatidziri vaviri vakapfurwa nezuro vakafa muguta guru iri. Mapurisa nevaratidziri vari kurwisana zvichitevera danho rakatorwa navaNkurunziza kuti vakwikwidze kuitira kuti vatonge Burundi kwetemu yechitatu.
vashandi vepasabi gold mine kuzvichavane vanoti ivo nemhuri dzavo vari kurarama upenyu hwakaoma uye vasingazive kuti ramangwana ravo rakamira sei. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kazhinji kazhinji nzvimbo dzinowanikwa zvicherwa zvakakosha kunyanya goridhe dzinotarisirwa kuve nevanhu vanorarama upenyu hwakanaka. Asi vashandi vesabi gold mine nemhuri dzavo vari kurarama upenyu hwehwakumukwaku. Sabi Gold Mine iyo iri kunze kwedhorobha reshavane iri pasi pekambani yehurumende yeZimbabwe Mining Development Corporation kana kuti ZMDC. Zvisinei kuti mugodhi wesabhi ndemumwe waive nemukurumbira munyika nekuve negoridhe remhando yepamusoro, mugodhi uyu wakaiswa pasi pejudicial management muna Gunyana gore rakapera mushure mekunge vave nemakore anopfuura matatu usinganyatsoshanda zvakanaka, izvo zvakasiya vashandi vanopfuura mazana mana pamwe nemhuri dzavo vasingazive kuti ramangwana ravo rakamira sei. Amai Priscilla Madiro ndemumwe wemadzimai vane varume vaishanda pasabhi mine vachigara pasabhi mine pekare. Amai Madiro vanoti iwo nemamwe madzimai vakamboratidzira kasingaperi vachida kuti varume vavo vapiwe mari dzavo dzemihoro dzavaifanirwa kupiwa, asi izvi zvakashaya basa. Vanoti vari kurarama upenyu hwakaoma nekuda kwekuti mabhindauko ose avari kuedza kuita kuti vararamise mhuri yavo haazi kufamba zvakanaka.
Takambopenga tichiridza chingoma toda zvichanaka tikaona zvashayikwa ndokuitawo simba rokumboti regai timboendawo kutaundi tichiwachera vamwe vachitipawo mari vachitipawo upfu tichidya tikamboendawo kunonzi kwamudhomboi kunorawa huku tichisvina svinavura tichiuya neusavi ivo vomboendawo kumapurazi vombonoshakurirawo vopohwawo mabagwe todya sadza, asi takaona regai tinotengesa majuice card namafirisiti. Tikaona kuti kutaundi kurevo kana tichienda idhora kuenda dhora kudzoka haiwaniki kuchirega tihodhe tichitengesera kuno. Takutengesera kuno zvinobva vatipinazve vakuru vaya kuti kutengesera muyadhi medu isu hatidi svina, kauchitengesa buda unotengesera kunze. Saka takadoshaiwa kuti torarama sei izvo zvisika tichitengesa tototengesa zvokubira kuti mhuri yedu irarame.
Mumwedzi wachikunguru gore rakapera vaFred Moyo vanove mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa uye variwo mumiririri wezvishava nerunde mudare reparamende vakataurira rimwe bepanhau kuti vaive vawana mari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora yekubatsira kuti mugodhi uyu utange kushanda zvekare, asi vamusindo vanoti kusvika pari zvino michina yemugodhi wese bimaini ichiri yakanyarara sezvo pasina zviri kuitika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo kana kuvakuru vakuru veZMDC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe zvemushandi Valio St Machida vanoti vanotyira utano hwevagari nekuti zvimbuzi zvemudzimba dzavo hazvinyatsoshanda zvakanaka uye mvura yavanoonwa ine tsvina.
Mumwe ndikanzi nhasi handisi kunzwa zvakanaka, subclinic haina kana matablets tinotenga tega, chokutengesa chachona hatina nokuti hatisi kubhadhako.
Senator wezvishavane amai Lillian Timvius vanoti vanosiririswa zvikuru nemararamiro evanhu vepasabhi mine uye vanoti vanoda kuti vawane mukana wekubvunza mudare resenate gurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa nezveramangwana remugodhi uyu. Pari zvino vagari vesabhi mine vari kuenderera mberi neupenyu hwavo hwekutambura, asi vachiramba vane tariro yekuti mugodhi uyu uchatanga kushanda zvakanaka zvekare. Ndakamirira Studio 7 pasabhi mine kuzvishavane, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti muZimbabwe munogona kupedzisira maita kusagadzikana nekusamira zvakanaka kweupfumi, ukuwo bato riri kutonga reZANU-PF riri kunetsana zvinotyisa. VaTsvangirai vanoti nekuda kwekunetsana uku hapana munhu ari kutarisa nyaya dzezveupfumi uye upfumi hwacho hwaenda kumawere.
Dambudziko reupfumi hwenyika munyika muno hapana asingazvizivi, tese tiri kurarama muupenyu hwakaoma sesa. Hatina mari, vana havasi kuenda kuzvikoro, vana vari kushaya mabasa. Chaakudiwa apa ndechokuti hurumende inofanira kuziva iyo kuti zvaakutodiwa kuti pave nestate of emergency. Chiraizvo pane zvimwe zvinhu zvamunoramba muchitarisa muchifunga kuti zvichagadzirika zvega, but iye zvino zvaakutoda kuti kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vagadzirise shanduko inodiwa kwezvematongerwo enyika. Zveupfumi hwenyika zvinodiwa kuti zvichinjwe izvozvo kuitira kuti vaya vanga vasina pfungwa dzekuti muZimbabwe makanaka vachione confidence yekuti pei zvinhu zvachinja muZimbabwe. Kana pasina chenji iyoyo zvicharamba zvichinetsa, but dambudziko ratiinaro ndorekuti ZANU-PF iye zvino vari pishi mukurovana. Uyo akati uyi gamatoki uyu chinji uyu chipfuto uyu azodai every day in a day out, hapana ari kutarisa nyaya upfumi hwenyika nemagariro evanhu. Saka ndotambudziko rataira, ndopanotanga kutanga pagadziriswa ipapo kuti hurumende inofanira kuchinja maitiro airi kuita itange yagadziriswa ipapo.
Asi munoona here paine chido chekuita izvi kana kuti zvinhu zvichangoramba zviri kumawere?
Maonero angu handisi kuona sekuti zvinhu zvichachinja nepfungwa dzavamugabe vanoenda kunotaura kusouth africa. Kuna vanhu vasina mabasa, ndosaka zvinhu zvichinoita kusouth africa. Asi iwo munyika mavo hapana asina graduate, asina mabasa. 2-3 magraduate vanenge vari kudzirwa vasina mabasa. Massive youth unemployment munyika muno, kati unotaura zvinhu. Saka pfungwa dzavo hadzizi dzekutarisa munyika muno, nokufamba kwavari kuita zvavakazonzi sadhakicheya eyuchea.
Saka zvinhu zvacho zvikasagadziriswa zvinozogumira kupi?
Unoona chinoita kana panhu pamboita sokuti paita mishonga yeupfumi zvakadai, munombofunga kuti mabata vanhu kumeso, ukavati tubonus kwei tichakupai. Asi ichasvika panguva yekuti zvichapera zvese izvozvo, mozoita sei? Makambani ari kuvharwa, hapana chiri kufamba, kuminda kwacho vanhu vane nzara. Muchazosvika panguva yekuti kana kuti kubhadhara mupurisa chaiko munoshaya. Saka mune makazvisikira moto mega, zvinova ndizvo zvinhu zvatioda kuti izvizvo hazvifaniri kuva zvinhu. Isu hatidi kumhirishonga munyika izvi, toda kuti nyika ifambe zvakanaka. So izvi zvinhu zvichapenge zvoitika.
Mutungamiri weMDC TV Morgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mubato reZANU PF zvichitevera kudzingwa pamwe nekumbomiswa kuvanhengo kwevanhu vakawanda mubato iri.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, vatsigiri venhabvu vanoti vava kuisa tarisiro yavo kumaYoung Warriors nemaMighty Warriors sezvo nzira yemaWarriors yasvika kumagumo mumakwikwi ecoSafa Senior Challenge. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maroto anga achiita veruzhinji muZimbabwe asvika kumagumo mushure mekunge chikwata cheZimbabwe Warriors chadamburwa 4-1 Namibia mumakundano ecoSafa Senior Challenge. Zimbabwe yakatanga mitambo iyi nekurova Mauritius 2-0 neSeychelles 1-0. Asi mubati wepagedhe weMawarriors George Chigova aive amboyambira kuti vasadherere maBrave Warriors sezvo aive aunza vatambi vane mukurumbira kusanganisa vanotambira zvikwata zvemuABSA Premiership muSouth Africa. Asi iyi yave nhoroondo sezvo vatsigiri venhabvu vave kutarisira mitambo iriko mukupera kwesvondo rino. MaYoung Warriors ari kusangana neSwaziland makwikwi e2015 Africa Youth Championships muRufaro Stadium. Panguva imwe cheteyo maMighty Warriors ari kuZambia uko vari kutamba nemaChipolopolo Queens mumutambo we2016 Olympic Games. Murairidzi weMaYoung Warriors Kaliso Pasua anoti vari kutarisira kukunda kunyange hazvo gadziriro yavo yanga isina kumira zvakanaka. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaSevius Daka vanoti vane chivimbo nechikwata chapasuwa zvekuti vari kuona mukombe wemuAfrica uchiuya kuZimbabwe. Zvakamira zvakadai, mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi, chikwata chiri pamusorosoro cheChicken Inn chakananga kuHange. Mimwe mitambo yakamira seizvi: Chapungu neFlame Lily kuAscott Stadium, ZPC Kariba neFC Platinum kuNyamunga kuKariba, Buffaloes neHarare City muSakubva Stadium, Highlanders neHwahwa kuBaba Fields, Triangle neHaumine kuGibbo, Dongo Sawmills neCapes United kuVengere Stadium. Dynamos iri kutamba neCholocho Pirates neMuvhuro sezvo nhandare yeRufaro Stadium iri kushandiswa nemaYoung Warriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tochimbokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSoutheast Asia.
America inoti iri kushushikana zvikuru nevanhu zviuru nezviuru vari parumananzombe vanobva kuBangladesh nekuBurma. Vazhinji vevanhu ava ndeverudzi rweRohingya, rudzi rudiki rwechiMuslim muBurma. Burma iri kuramba kutambira vanhu verudzi rweRohingya sezvizvarwa zvenyika iyi. Vanhu ava vanosarurwa, vanoshungurudzwa uye vakuru vakuru vemuBurma vanovambunyikidza munyaya dzekufamba. vanhu vanosvika mazana mashanu ezviuru vechiRohingya vasina mapepa pamwe nezviuru makumi matatu nezviviri vane mapepa vari kugara muBangladesh muupoteri.
Pari zvino zviuru nezviuru zvevanhu ava zviri mungarava muBay of Bengal mugungwa reAndamanasi zvisina kwekuenda uye zvisina chikafu chinozvikwanira. Dzehurumende dzeIndonesia, Malawi, Malaysia, tinodzokora zvakare dzehurumende dzeIndonesia, Malaysia neThailand dzapa rubatsiro kuvanhu zviuru zvina. Indonesia neMalaysia dzakawirirana kutora vapoteri zviuru zvinomwe dzikakurudzira masangano anobatsira pasi rose kuti aitewo izvi. America inokurudzira nyika dzose dziri mudunhu iri kushanda pamwe chete senzira yekubatsira vapoteri vari parumananzombe ava. America inotiwo iri kutumira vakuru vakuru kumusangano uchaitwa muBangkok musi wa29 Chivabvu kuti vanopangana mazano nevamwe kuitira kuti pawanikwe nzira dzekupedza dambudziko iri.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message nemaWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.
Tinotenda vateereri veStudio 7 vose vari kukurudzira hamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinotirambai muchivakurudzira kuitira kuti musha wedu ukure.
Tomboenda kumatsamba, Big Man Shushurai anoti, makasimba here mukoma Blessing Zulu naJonga. Ndimi vashamarari vanotaura Shona nemandoro kwati inonwisa mvura. Rambai makadaro. Ndokumbirawo kumbokuonaiwo zviso zvenyu pachannel Zim. I have more than 10 years ndichingonzwa mazwi enyu chete. Mondikwazisirawo baba vangu vachigodora paheadlines apo pachita chenyasha. Nevafana vangu vese moti mukoma AD kana kuti Adam paBotswana vari kuuya paChristmas. Tanzwa chikumbiro chenyu mukoma Big Man. Ticharonga kuti mapicture edu abude pachannel Zim.
Mumwe munyori anoti, ini ndinoitwa Tinei Venesi, ndinoti Jonga naBlessing aiwa makarongeka vakomana, handoimberi tinosvika chete, ndimhoresereiwo mhuri yose yekwaVenesi iri kumabvukuta fara nevose vanondiziva, ini ndiri kuno kuSouth Africa.
Mumwe anotiwo, ndiswereseiwo hama neshamwari dzangu nasawira wangu Kashiri ari kumarondera, ndini Nyasha Mandeya.
Mumwe anoti, hai vakomana, sando dzenyu basa munogona rambai makadaro, asi zvingaitawo here kurambiswa mukadzi wangu namama vako vakomana. Mondifarisirawo dunhu remwenezi by Golden mukaverenga ndingafara. Anonzi Golden asi ari kuti mukaverenga ndingafara chaizvo.
Inenge yakuda mai chisambai. Mumwe anotiwo, hai vakomana, sando dzenyu basa munogona rambai makadaro, asi zvinga ndo yataverengai. Dzinenge dzapera tsamba idzi.
Nguva
yacho ndoinenge yafamba Jonga, saka regai titi vateereri, rambai muchitinyorera tsamba dzenyu kuno, uye tichikuyeuchidzai kuti mutifarire paFacebook page yedu VOA Shona. Mukatifarira ipapo mukaudza vamwe, aiwa zvinenge zviri zvinhu zvinofadza chose.
Tinoti kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwenyu kumatunhu amugere. Email yedu studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unopera pasina kuwirirana pazvinhu zvinonzi zviri kudiwa nevashandi.
Vamwe vakadzingwa mubato reZANU PF neZuro vanoti kudzinga kwavo munongedzo mukuru wekuti Zimbabwe ichange yotongwa nevanhu vatsva munguva pfupi inotevera.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana munhu anokwanisa kushandura danho rekongresi yavo panyaya dzesarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande naJonga.